kungonzwa zhowe-zhowe revanhu vachiyanana zvavo ungatofunga kuti vanhu vari pane imwe chechi muZimbabwe. Asi kana apa pagungano rakaitwa mukupera kwesvondo muguta reCincinnati kuOhio imo muno muAmerica, uko kwakange kwakaungana vanhu vanodarika mazana maviri pamusangano wechina wepagore weWomen of Dominion Conference. Kune vanobva kuZimbabwe vave kugara muAmerica, zvakadai zvinowanzoitika pandufu kana pamichato. Madzimai ekuZimbabwe akabva munzvimbo dzakatsaukana muAmerica achipinda mumusangano wemazuva matatu uyo. Musangano uyu wakaunganidza vanhu vakauya vakaremerwa vakavinga kuzoturura mitoro yavo nekusimudzirana pamweya. Mufundisikadzi Pastor Catherine Marurama avo vanogara kuDallas kuTexas vakafarirwa neshumiro yavo yekureurura kwavakaita. Kwakava neshumiro nekukumbira nyasha kwevanhu vakawanda vachitaura nezviri kuitika muupenyu hwavo, vazhinji vachitambira nemufaro dingindira remusangano wegore rino rinoti Ebenezer, Ishe matisvitsa patiri. Vazhinji vakaenda kumusangano uyu nemabhazi, vamwe vachityaira motikari dzavo, vamwe nendege, vaine mhuri dzavo, hama neshamwari. Vakabva kumatunhu akatsaukana emuAmerica vese vaingoti kunyangwe vabva zvavo kure, zvange zvakakosha kuti vavepo pamusangano uyu sezvo vakakomborerwa zvikuru.
Pane zvimwe zvokuti unenge uri munhu anonamata uchikumbira kuna Mwari, bhati chikoro chiri pano chiri kukudzidzisa kuti usaite nungo, usanete.
Mbuya Masakadza avo vakabva kuZimbabwe vachishanyira mubvana wavo vakapindawo mumusangano uyu.
Zvanyanya kufadza nezvekuti vana pasta vari kudzidzisa vana vedu kuti vasakangamwa kwavakabva, vasakangamwa kuchengeta vabereki vavo.
Vamwewo vakanga vari pamusangano uyu vakabva kuZimbabwe, South Africa nedzimwe nyika. Mai Dolin Chakona vakabva kuSouth Africa vachivinga musangano uyu weWomen of Dominion.
Ndafarira conference yandiri kukunyebera indakomborerwa. Ndokunonzi kudururirwa makomborero naMwari chaizvo. And ndakaona kuti conference iri kundida because kubva kuwana visa rangu hakuna kumbondinetsa. It was just like that.
Vanhu vekuZimbabwe vave kugara kune dzimwe nyika vanokoshesa makungano akadai vachiti anovadzora ndangariro dzekuchengetedza tsika nemagariro avo, vachishumirana kuyanana, kupana mazano, vachiimba nekudya kudya kwekumusha. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Praxedes Jeremiah.